vanoshamwaridza vamagaisa gaunga namarare nhasi zvichirangarira upenyu hwavo zvitevera kusvika kwakaita mutumbi wavo munyika nezuro. Ataura akamira sababa vemhuri yekwamagaisa varobert magaisa vati mhuri yavo yakarasikirwa zvikuru nemunhu aiva nerudo uye aida budiriro yenyika yake. Vachitaurawo pachiitiko ichi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vatiwo kunyange zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika, dzidzo yemunyika yakaitawo kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakaita savamagaisa zvisimudze mureza wenyika kune dzimwe nyika.
Yes, ZANU-PF yakatiitira zvakashata. Yes, nyika yedu iri kuita zvakashata. But kune chinhuwani chatinoda kuchiita acknowledge. Mukaona Dr. Magaisa vakwanisa kuenda kuKent University in the election. Mukaona Professor Mutambara vaenda kuMIT to be one of the superstar intellectuals in the world. Vana Dr. Mandaza, vana Dr. Makoni, vana Sada. It tells you kuti education yedu pane uchakanaka chatinofana ku acknowledge. There are good things zvakaitwa. The liberation struggle produced some of the finest things we must celebrate. Education is one of them. Sovereignty yevanhu vedu is one of them. The ability to vote, one man, one vote. Chero tine dambudziko nayo, but that ability to be able to bring our country back and to define ourselves as a people is what we have fought for, is what the liberation struggle was for.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara avo vakashanda naDr. Magaisa vari chipangamazano chavamogen tsvangirai vati mufi aive munhu akanga achinyora zvinhu zvinoita kuti nyika isimukire uye akanga achishanda zvikuru kusimudzira vamwe kuti vave vatungamiri vakatwasuka uye vanorwira zvido zveveruzhinji.
Intellectual anoda nguva yekuverenga. Intellectual anoda nguva yekuita research. Intellectual anotambuwa reflection. Ndosa kayai nzi big secretary read. Kwete big daily reads. Vama gaisa vaida nguwa yekwenda kuroverenga yokuta research, yokuta reflection wopinda wazukura BSR after a week.
Vamwe vanga vari parufu apa vanosanganisira muzvinafundo Love More Maduku vanotungamirira bato reNCA avo vati mufi akabata basa guru mukudzidzisa vanhu nezvemutemo.
Gaisa takaona zvakawanda zvakaita chikuru chaakanyanyoita wakataridza kusa vanhu veZimbabwe kuti vadzivise kuti mutemo unoshanda zvakadii, mutemo unokwanisa kuvabatsira sei, mutemo unokwanisa kukanganisa vari muhurumende. Asi unenge mutemo pamwe wakatonaka pache zvavo. Akaita nezvaainyora zviya zvaibig Saturday read zvaingobuda hazvo mune vanhu vanenge vachizoona, asi zvaizoperera kuenda kwakawanda.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don, Dr. Simba Makoni, vaimbova gurukota rezvemari, vati vamagaisa vaitomutora semudzidzisi wavo.
Ini pachangu ndaitora Magaisa semudzidzisi wangu. Pamusana pekuti mazano aipa nyika yedu akadzama akawanda, ndakaona achindibatsirawo nyange ini muupenyu hwangu. Ndaitorawo Magaisa semutungamiri wangu pamusana pekuti zvakare zvinhu zvaaibatsira nazvo nyange munhu anga ari pachinhanho chipi muupenyu kana aizviteerera zvakanaka aiona zvichimusimudzira. Saka ini ndakaona ari munhu akandibatsira mune zvakawanda, anga akakosha, akakodzera kuti ticheme newe mhuri yake.
Magaisa vakaberekwa musi wa 9 Nyamavhuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Vamagaisa vanotarisirwa kuradzikwa nechipiri kumusha kwavo munharaunda yeChikomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.